mumwe mugari wemuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitarisira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwanzvinhu nemabhonda sikutengesa inonge ichingokwira ichi ndezvitan
haina kukwana. Unozongotorawo 1 to 1 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa mari yatinenge tapuwa kumba kuti yaunenge sinzi rinokwana.
Mugari wekudziva rasekwa extension vameluleke Sibanda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Krismasi yegore rinori yakaoma, handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu, bhikozi isusu income dzatiri kuwana dzishomi, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana pakufa. Unofanira kuti toswizi uchetakadhiri nekuti tiuwane chekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu, amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda fanika uine ekukwesha hauna chaunoburisa, unotouya nezvinhu zvishoma shoma zvaunoda chie zvauzvitenge nekuda kwekuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvekuti patai atenga anga achakachipa bhati ezvino akutorova kuma 700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi, zvekuti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvi hapana chiri kutombotengeka. Kune havo vanozvigona asi ini ndazvitaki. Ndinokurudzira kuti hurumende dai ichititarisirawo mashopu kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi, vakapotawo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya, amai Priscilla Ndou, vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales, but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira Kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira izvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta emotikari, peturu nedizeri zviri kukwirawo, sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira. Zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei, saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei. Saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri, tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi. Ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasic iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe, ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu, huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino, vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo reKrisimusi negore idzva. Asi nekuoma kwaita zvinhu munyika, munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mari yekushandisa pazororo reKrisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.